ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri gunyana 19, 2017. Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa michina yechizvino zvino yebiometric voter registration kits choburitsa kusagadzirira kwakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kumasvingo sezvo nzvimbo dzekunyoresa dziri kushayikwa mumuchina iyi. Nyaya yakakwidzwa kumatare neMDCT ichiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakanganisa pavakatara mazuva echirongwa cheBVR yonzwika mudare mangwana. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura kekutanga nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakasvika muNew York nemusi wetsvondo. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa roendesa gurukota revakarwa muhondo kumatare richiti vari kushandiswa nezanuPF kuti vaumbe sangano revakarwa muhondo rinorerekera kumutungamiri wezanuPF vaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya zviri kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange uyo unonzi uri kuita zvakanaka chose panguva iyo vanhu vari kunetsekana zvikuru kuti vatore mari dzavo kumabhanga. Vamwe vagari vekudziva rasekwa 3 vogara vakabatira ura mumaoko vachitya kudzingwa mudzimba dzavagere dzekanzuru sezvo vari kutadza kubhadhara mari kukanzuru yeHarare. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuti vechidiki vari kupinda here muchirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa mumichina yebiometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yebiometric voter registration kits. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.